kubva musuvata zvamakuru atidzira tikatumirwa mapurisa akatirambidza kuti pinde nepetisheni yedu hatina kuzenge pamboita eni zvimwe zvinhu zvakazoitika maererano nenhaurirano saka inongovavo zvizvi haivhiwi haivhiwi.
Pane zvamuri kuitawo here kuedza kuti munge muchikwanisa kuti mutaurirane? Muri kutaurawo here nevamwe vekunzi vakaita sana Eloa?
Hongu, takanyorera zvondo rapera kuhofisi yemuya yeinternational labour organization yomuno muzimbabwe tichivazivisawo nezvatiri kusangana nazvo maererano nokumbunyikidzwa kwekodzero dzedu sevashandi zvisinge zvichipesana nemagwaro aripo eInternational Labour Organization anotarisirwa kutevedzerwa nenyika dzose dzinosangana muInternational Labour Organization. Saka takatongomirirawo kuti kuda ivo vachawanawo nzira dzokuti tidzokedzane tiwane matauriranoo yatingaita.
Pane gurukota idzva rinoona nezvevashandi, mati makwanisa kutaura naro here?
Takavanyorera izvaeloizi takatozvita vasati vavapo, asi takavanyorerawo tsamba iro zvondo vapfuura iri tichikumbira kuti tisangane navo tizivane, nokuti kuda patingasangana ipapo taikwanisa kuzoona kuti tingatitarezvo zvitsva here zvavari kuuya nazvo segurukuta dzva.